Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 14 Mbudzi 2023. Makatirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutumbi wenhengo yeCCC Bishop Tafumane Masaya vakapambwa nemusi wemugoverera kumavhuku wakawanikwa mumapurazi eAkuchuras. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoshora kubvutwa nekupondwa kwevatsigiri vemapato vanopikisa. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti Zimbabwe isazvirova dundundu ichiti zvirongwa zvayo zveupfumi zviri kukonzera kudzoka kwezvizvarwa zvayo kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi weimwe nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapambwa nemusi wemugovera
takatuma wakomana wedu wakanotsvaga munhu. Taona kuti mazuva awanda, maawas awanda, umwe wedu mufundisi Masaya akapambwa asati adzoka. So taona zvakakodzera kuti ngatitume vamwe waende kunotarisa kumapurazi kunova kwakambosiyiwa Jeff Carlos. Tikati mukuda chimwe mufundisi anoona wakarohwa wakakuwara zvakanyanyisa, saka regedzai tinotsvaga kana pamwana wakasungirirwa pamuti kana anything zvekuti pamwe watadza kufamba semunhu anenge akuwadzwa. So mukuedza kutsvagurudza munzvimbo, vamwe wedu vakaenda kunotsvaga mufundisi kwachabwino. Pakazofonera vachinzwa kuti kune bhodhi yawanikwa kuparire nyatwa, ndokudzoka kwakabva kumapurazi vachinzwa kuparire nyatwa. Wachisvika zvikanzi bhodhi iri pano asi munhu ari umu state yaari haichanyatsi kuoneka, asi aonekwa aine hembe dzemusangano weCCC. So pakuzoedza kutarisa wakazoona bhutsu yanga akapfeka jombo, nhondo yakabva akapfeka jombo pamba neovhorosi. So hembe dzanga dzisipo. So mapurisa akuzodzoka kuRoadsview Police, ndo pavazoratidza hembe dzine mifananidzo yekumabvuku nemazita ekuti mabvuku tava taziva kuti munhu ndiye umwe anga ari pakati pedhibhozi. Yanga ine zita rangu, tisheti imwe yanga akapfeka yanga iri yekandidheti, saka sakandidheti ndaine matiri ataipa paelection. So tava taziva kuti ndiye munhu. So munhu akakuwara, munhu akakuwadzwa, akatemwa-temwa nemabhemba. Zvinoratidza kuti vanhu vanga vari redi to kill and vanhu vanga vafambira misheni iyoyo. So tiri kunzwa kubatikana semhuri yemabvuku, takabatikana semusha. Vanhu vari shocked nekuti tingaurayirana here chichokwadi kuurayirana sarudzo dzemabyelections. So takabatikana semhuri yemabvuku tafara constituency, takabatikana semhusi yeCCC, takabatikana sevagari vemabhuku tese.
Mapurisa pane zvaakambotaura here pamusoro penyaya iyi? Uye impi hama dzomufi nderipi danho ravachatora pamusoro penyaya iyi?
Zuro pakaendwa kuchipatara nezuro pakaendwa nemwana womukomana, mwana wamufundisi Masaya. So pakuedza kuongorora kuti ndi here, mapurisa akati hatisati aneta atayanza kuongorora kuti ndizvo here. So tichaenda kuchipatara nemhuri, mai Masaya vanzi vauya, adzimai vavo vatarisiwa kuti ndizvo here. So mukuedza kupfudziridza tikufungidzirai kuti mapurisa achaita yatoti forensic audit, forensic vachitarisa kuti ndi here munhu iyeye, vachitsvagurudzawo semaongororo avanoita. But tamirira kuti adzimai vavo wazoendawo kuchipatara wachinoona patiri kufungidzira kuti ndiwo mutumbi wedu wamufundisi.
Ko bato renyu reCCC pane zvariri kuronga kuita here? Pane zvarambotaurawo here kuhama dzomufi nemwe vatsigiri vebato here?
Isu sebato tichamira nemhuri nekuti mufundisi vaimira nemusangano. So tichatungamidza mhuri pamberi, ndo inenge ichitipa maguidelines kuti tofamba sei. Asi isu semusangano tinofanira kunge tiri kuchema nekuti tsika yedu nguva dzose kuchema nevanochema. So tichange tiri panhamo tichibata pamwe chete nemhuri asi mhuri ndiyo inenge ichitungamira rufu tichitevera mashure semusangano zvakare tichamirira an official party position after all my investigations kuti chii chakazoitika munhu tanasa kugutsikana zvakanaka kuti munhu ashaya uyu ndewedu semaonero ataita asi tichazomirira official statement from the party leadership
avo vanga vari vanomirira bato reTCC kumapfukutafara musarudzo dzebyelection vafibion munyaradzi kufa hakutizwi vari bharinare kuharare nestudio 7 bishop tafuma nee masaya vanofungidzirwa kuti vakapambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori pamwe chete nevatsigiri vebato rezanu pf zvichakadaro rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe human rights ngo forum rinoti kubvutwa nekurawa kwevanhu pamusoro pezvematongerwo enyika kunofanirwa kumiswa vakafanobata chigaro chomukuru wesangano iri vawilbert mandinde vanoti vanhu havafaniri kushungurudzwa kana kupondwa pamusoro pezvisarudzo
vahwande sesangano rezimbabwe human rights ngo forum tinoshushikana zvikuru tichinzwa nenhau yekuti vamasai avo vakapambwa vari kunzi vawanikwa vakatoshaya zvinhu zvinotitambudza zvinhu zvinotigumbura chokwadi nyaya yakadai inyaya yatanga tisingatarisire takagara tichitaura sesangano rezimbabwe human rights ngo forum kuti by now tanga tichifunga kuti tava mupost election environment and normally mupost election environment tinodzokera watoti mumadefault settings tinodzokera paya patakajaira pekuti vanhu vanotanga kuverenga zvakare kuti paelections papapa achanga aripo in the next 5 years muna 2028 vanhu vomirira zvavo sarudzo vaino hope yeumambasarudzo yangu bato richahwina uro zvichafamba sei asi for now vanhu vanenge vachiita zveupenyu hwavo izvozvi hongu taakuona marecalls ayo ari kuitwa marecalls akonzera zvino kuti kuchinzi kuve nebyelection kana kwava nebyelection todzokera zvakare mumudhu dziya dziya dzekuti tinotanga kuona political violence ichiitika
chii chamuri kuona apa vamandinde
chiri kunetsa zvakare inyaya yatiri kuona mukuongorora kuri kubva kupera kwaita sarudzo dzedu dza2023 idzi dzemusi waAugust 23 hatina kupinda matinoti mupost election environment yekuti we then get back to the peaceful ways of doing things as Zimbabweans. So izvozvozvo zvinhu zviri kutitambudza tiri kuchaya kuti chii chiri kuita kuti tingoramba tiri in a perpetual state yekuti senyika ticharamba tiri munyaya yemaelections. Tanzwa zvakare kuti mao marikozi ari kuuya asi kana zvokonzeresa kuti vanhu vafe zvinhu zvinotitambudza.
Sekuona kwenyu mapurisa ari kuita basa rawo nenzira yakakwana here vamandinde
seNGO forum we call upon the police to be professional for once chokwadi nyaya yekutsvondo rakapera takanzwa vachiti hatina kuwana ripoti izvozvi nhasi vaakubvuma nekuti kwava nomutumbi vamwe vanhu vangani vachafa mapurisa vachiramba vachiti hatisi kuziva nezvekupambwa kwevanhu chokwadi we call upon the police to do what is right to be professional in the manner in which they handle these cases dzamaabduction
pane masangano ekunze ari kubetsera here mudambudziko rakatarisana nenyika iri
certainly we call upon also the regional and international community to call for peace in Zimbabwe izvi zviri kuramba zvichiitika asi ruzvi raitarisirwa nevanhu vese asi ruzvi ratotarisira samasangano akazvimirira oga zvinhu zvinokuti we want peace in Zimbabwe and it's for everyone no life is worth being lost nenyaya yematongerwo enyika
vakafanobata chigaro chemukuru wesangano rezimbabwe human rights ngo forum vawilbert mandinde vari parunhare kuharare nestudio 7 mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko muzanu pf vafarai marapira nezuro vakaudza studio 7 kuti bato ravo harinei nezviri kuitika mutriplec uye rakamirira kukunda musarudzo dzemabai election vachiti mapurisa aripo uye anogona kutarisa munyaya iyi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti kudzokera kuzimbabwe kunonzi kuri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika kunogona kukonzera matambudziko mazhinji kuhurumende sezvo pasina mabasa uye kutanga mabhizimisi munyika kwakaoma uye kune zvipinga mupinyi zvakaita sekushayikwa kwemagetsi nguva nenguva. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT inoti vanhu vakanga vambobuda muZimbabwe vanopfuura miriyoni rimwe chete vakadzoka kuZimbabwe mumwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino, vachiti vanhu ava vakadzoka kuzogara zvachose. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinhu chikuru chinofanirwa kutariswa ndechekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kuZimbabwe zviri kubva kupi, vachiti munyika hamuna mabasa uye kutanga mabhizimisi kune matambudziko ako anosanganisira kushayikwa kwemari yekunze, magetsi, huori nezvimwe.
Kuti tizvirove dundundu muZimbabwe sehurumende tichiti kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kuti zvikwanise kuuya muZimbabwe kuzogara zvichifoma mabhizimusi, tingava tinonyeperana. Zvekare ngatizive zvekare kuti chimwe chikonzero chaita kuti vokunze vawande pakudzoka kwavo muZimbabwe kupera kwemapepa okuSouth Africa, kana kuti tarisiro yekuti anopera yaigara ichitaurwa zvekare noruvengo rwanga rwavapo kuSouth Africa nezvizvarwa zvomuSouth Africa kuvanhu vokuZimbabwe kuchiinda ikumba, chiinda ikumba. Ndo zvimwe zvakaita kuti vanhu vange vachidzokera muZimbabwe vachinoti kumusha kuri nani kusina mai hakuendwe. Saka ngatisatiso vakavuya nokuda kwokuti hurumende yaiti uyai muzoita zvipi nezvipi, atisi kuvavona kuti vari papi vachiita zvipi zvacho zvataurwa. Zvekare gwaro iri rabudiswa neZimbabwe National Statistics Agency dai rataura kuti zvizvarwa izvi zvaidzoka zvichibva kupi kwacho, tinatsokuvona kuti handivo here vaiva vari kuSouth Africa kana kuti vava vari kuBotswana vava kuuya kuzovhota, tione kuti vakawandira vachibva kupi kwacho.
Sei musingazvioni zvakanaka, profesa? Munoita semusingavimbi nevanonzi vari kudzoka?
Ruzhinji rwezvizvarwa izvi zviri kudzoka kuZimbabwe vari kudzoka vachienda kungondogara vamwe kumusha. Tinova tinoziva vari kuenda kunogara kumusha, vamwe vari kungondogara maguta matiri kudai kunzwa kuti umbavhwa hwatikurumbira nokuti havana zvokuita. Saka dai kuri kuti hurumende yatibudira pachena kuti vaya vari kudzoka vaya mabhizinesi akazofomewa akati akati, mabhizinesi akafomewa ivano vaka vari kunze atiunzira mabasa akadini, atiunzira mari dzakadini. Saka kuti tingotita zvirova dundundu tichiti isu vazodzoka nokuda kwokuti hurumende iri kuti ngavadzoke vazoparticipata muikonomi zoita zvipi, ngavachitibudira pachena, tinatsokuona kuti kuvandudzwa kwaitwa upfumi hweZimbabwe novaigara kunze kwacho ndokupi kwacho, kana kuti tirikutaura zviri mumhepo zvisina umbowo maoko edu kuti vadzoka vakazoita zvino musoro zvokuvandudza upfumi hweZimbabwe. Hatisi kuona kuvandudzika kwoupfumi hweZimbabwe kungatenge kwaita mukurumbira wokuti hurumende ingazvirova dundundu ichiti iyo zvirongwa zvayo zvokuti vanodzokai kumusha zvazobudirira.
Kwemakore mazhinji hurumende yanga ichitambira mari zhinji kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kudzoka kunonzi kuri kuita vanhu uku kuchakonzerei munyaya dzezvemari, profesa?
Kudzoka kworuzhinji rwu kumusha kuchange kuchiafekta chaizvo mari dziya dzatainzwa nehurumende dzichinzi vanhu vari kunze vatumidzira mari dzakati dzakati. Ruzhinji rwese rwuri kunze urwu rwanzi rwazodzoka muZimbabwe, rwunodarika irwo churu chavanhu chidzoka muZimbabwe. Vanhu ivavo ndo vamwe vacho vaitumidzira mari kuZimbabwe, hama dzavo mari ichipinda muupfumi hwenyika. Zvino kudzoka kwavo muZimbabwe ruzhinji rwacho kusina zvokuita zvichaita kuti mari iya yaitumidzirwa muZimbabwe kuvanhu inge ichiita shoma, upfumi hweZimbabwe huchinge huchiwedzera kuzokamina. Ngatizive isu kuti vanhu ivava chero vamwe vokunze vavuya vachida kuita zvamabhizimusi, kuZimbabwe kune zvakawanda zviri kuitika zvinoita kuti mabhizimusi asabudirira. Chikurukuru chacho chatinovona isu magetsi ari kushayikwa. Kushayikwa kwamagetsi kunoita kuti kuita business yatinoti the cost of doing business iyei iwedzere muZimbabwe ikure, zvinozoita izvo kuti mitengo irambe ichiwedzera. Saka vatengi vanozoita vashoma. Maconditions ari kuZimbabwe parizvino haasati anzi ati anaka kuti patinge tichiwana vanhu vokunze kana kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvinge zvichidzokera muZimbabwe kunotanga mabhizimisi anganzi anobudirira.
Kuti vanhu vagutsikane nezviri kutaurwa izvi, chii chinofanirwa kuitwa nehurumende?
Kuti hurumende ikwanise kutipwisa isu vanoongorora nezveupfumi hwenyika, ngavangoburitsa mabhizimisi acho akafomewa, ngavangoburitsa mabasa acho akagadzirwa, vagoburitsa zvekare kuti upfumi hweZimbabwe hwabudirira nechikamu chipi chinoonekwavo nomunhu unenge ari kumusha. Nokuti ndopane mwoyo wangu ipopo pamunhu uri kumusha, kubudirira kwake murombo uyoyo ndo kunotiratidza kuti upfumi hwenyika huri kubudirira, kwete kubudirira kuvane mari vanazvo. Hazvina zvazvinoreva kuwandu kwavanhu vari munyika kana vane mari vachingoramba vachiita mari, vasina mari vachiwedzera kushayiwa mari.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Mutauriri webazi reimmigration Amai Memory Mugwagwa vanoti zvirongwa zvehurumende zvokukwezva vashanyi pamwe nekurerutsa mitemo yokutanga mabhizimisi zviri kukonzera vanhu vazhinji zvizvarwa nevamwe kuti vauye kuZimbabwe. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, sangano rinoona nezvekubudirira reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoyambira kuti vanhu vanoita miriyoni rimwe chete nehafu vakatarisana nenzara, pachizodiwa matani ezvekudya anoita zviuru gumi nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nemashanu kana kuti 18,915 tons pamwedzi. MuNewsday makare, chirongwa chekuisa magetsi mumaruwa chakatangwa mugore ra2002 chinonzi hachisi kufamba zvakanaka pamusoro pekushandiswa kwezvinhu zvisina kusimba zvinonzi zvinodonha makore mashoma zvabva kudzikwa. Sangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ rinonzi riri kupindira muchirongwa chepfumvudza richiramba kuti vatsigiri vebato reCCC vapiwe zvikwanisiro zvekurimisa kuHurungwe West. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu veStudio 7, handizivi kuti hamudzidzi makaita semunoramba muchindobvunza Farai marapira each and every time ene maanza zaanokupai anoti even valid. Vakadzidziswa kunyepa vanhu vezana zvekuti chero mukamubvunza chaanenge aona Farai marapira haabvumi, anongoti hatisati tanzwa vanhu bato redu ibato risingaiti mhirizhonga, president vedu vakataura nhema kuti pfu. But each and every time on Studio 7 munamba muchibvunza ndingaitimbobvunza Farai marapira and he give you the same answer. Zvirina nokurega kuvabvunza vese nespokesperson yemapurisa muZimbabwe anoti hatena chatati tanzwa, asi vanhu vanenge vachirohwa indecade mark zvinorwadza izvozvo. Koyeye nyaya yekuti vanhu veZimbabwe vanodzi vanoenda kundoprotesta kundoratidzira nekuda kwehondo iri kuitika kuIsrael nePalestine, ndosaka nyika dzemuAfrica dzine uropo humwe hunosiririsa. Mwari akati, I will bless those who bless Israel, I will curse those who curse Israel. Tarisai muone nyika dzeziri kusapota Israel kupfuma kwadzake yaitawa naAmerica vanaBritain vanaGermany. They know the biblical kuti hondo yekuIsrael nePalestine is biblical.
Uyo anonzi Farai marapiro, uyo Farai marapiro mutauri weZANU-PF, anotaura somunhu akatsvera mumba. Regai kutaura naye, hatozivi zvaanotaura. Anotaura kuti vanhu vanobika navo vanhu vachipambiwa, iye anga ari mwana wake ari kupambiwa, haasi kumbotaura achidaro. Dei zvaimbogona kuti rimwe zuva zviitiko zvakaita saizvi zviitike kwavari. Vanhu vari kupambiwa vasina zvavatadza, vachingonyangariswa zvisina tsarukano. Farai marapira, hapana chisingaperi. That must be known by you. Chimwe nechimwe chine nguva yazvo, zvichapera. Munoramba zvinhu zvamuri kuziva zvamuri kuita zuva roga rega, muchitora vanhu muchinyangarisa vanhu. Ivo vanhu muri kunyangarisa nguva yega yega munovaisepiko? Munovanyangarisira chii? Ko purpose yemaelections ndei?
Regai kutitana elections kana musingati kucontest. Hamuri kukwidza munangopindana nemabig door. Marapira. Zvichapera zvaurikitira vana veZimbabwe. Zvichapera zvaurikitira vana veZimbabwe.
Uri shava kusei uchioma mwoyo. Kana chiri chokwadi kuti uri mwana womunanga. Chiri chokwadi kuti mwana kumana munanga. Chokwadi mwoyo wako wakaipasiwa baba. Chokwadi mwoyo wako wakaipasiwa baba vako. Nei kuchema kuvanhu kwese uchitambudza vanhu pasi penyika iyi. Naivo vadzimu vari kuru vari pasi vakarwira nyika vamwe vakadimurwa musoro nanhasi uno vamwe vanhu vaovheti haana makumbo vamwe vanosva pakufa vasina kana nehamubatsirawo asi nhasi vanochema kudai chovira havana kana chimwe chavawana nhasi unonorwa nevanhu vanorwa nokuti dai kodzidai nyika yedu yanakawo tigare wemunyika dzedu teita seti hatinawo nyika itwa vaseki iwe nhasi uripo pakukanganisa kanganisa zvinhu zvese chavangu kudenga kuna mwari pasi pane vadzimu vanotonga kuchema kuvazhinji munamato mukuru kune vadzimu nevari kudenga chavangu
zvitambotaurawo zvedu pamusoro peabduction iri kuitwa vanhu kupambwa nekubayiwa majekiseni muridzi weizvi anonzi munyaradzika jese kana uchizvinzwa iwe kajese regedza zvauri kuita iwe ndiwe une uri ona wetocharing muzimbabwe unoronga kuti nhasi imp wecc nhingi endai munomutoche endai munomupamba munyaradzi kajese iwe kajese nyara wana wezimbabwe vanyare hausvodi kani hauna tsitsi neiko newe uchangofawo newe uchangofa nyange vakabayiwa majekiseni asi newe jekiseni rako rakakumirira uchangorwarawo ukangofa munyaradzi kajese iwe munyaradzi kajese tinyare
mamukasei mamukasei pastudio 7 zanupiefu kana iti akatora nyika nehondo wendona haitore nyika nehondo zvakadero
chimuti chinoenda unachamisa zanupiefu haikuna munhu anoida mukati menyika nyange uda uchanisa vhairenzi nyange hondo tikada kugaya kudzorera izvezvi tirikangogadzirira pango zanzi vakomana pindai musango izvezvi putidzangu kando apo totopinda musango izvezvi hatisi kumbomira kana karekareka zanzi puti dziri apa dzipindai musango mupombana nezimbabwe
totopinda unopombana nezimbabwe
hatimiri
so ndo solution imwe inomboitwa hangu pamberi netriple c pasi ine ZANUPF
nyaya yanamunangagwa iropu inotobva kure chaiko chaiko inotobva kure inotengerwe izi runoramba ruchierera ruchienda ruchiuraya vanhu ruchiuraya vanhu pane mumutauro ataura kuti ande tinoita hondo hondo ingagone kuti iitike kuti tibvise munangagwa asi chinoitika ndechekuti tinenge taakuurayana pachedu pachezvedu isusu nekuti kana tikatitiri kunze kwenyika patinodzoka zaika kuti tiri kuya kuzvozera nevanengena vedu nevazukuru vedu nevakoma vedu nehanzvadzi dzedu nanatiti nanambuya varimo muzimbabwe imomo ndovanhu vatinenge tichinetsana navo tiri kudiwa ndechekudai tatsvaga zano titaurawo nedzimwe nyika kuti dzitibatsire kana kuine vakuru vetriple c vari kumberi kwa chinotaurawo nedzimwe nyika kuti vatibatsirawo pamusoro pechikara chagara mukati menyika yedu izi zizi chairova rinogara muti tichitinyanga asi rakazopedzisira rakazokurwa nenhengure wani sakadai tagona kuti tibatane tiri tagona kuti isusu ngatibatanei
uyo anonzi Farai Marapira uyo ngaasaononga ari kutaurira vana vake kuti anzi isusu tinogadzira nawo ngavaendawo mapurisa mapurisa acho ane chii chaanobudisa ipapo ane chii chaanobudisa chinonzi nhasi unovatsvaga munhu wamuwana ivo vakaregera itaidza mara chaiye achinyura vachingoti endai kumapurisa mapurisa anokubatsira endai kumapurisa mapurisa anokubatsira asi izvezvi kutaura chokwadi for the meantime itaidza mara akatorowa mapurisa acho aripo avari kuti endai kumapurisa mapurisa aya mapurisa ezano haasi mapurisa enyika ndosaka iwo chingonakira anzi endai kumapurisa unoenda kupiko unoziva kuti unoenda kuzvipereka kuti pamusoro pezvo mungasvika mukaripota mimi ndimusvika mubatwa kuri musungu mimi ndimukuchema kuti wedu we tiri kutifungurudzwa ndimubata zvemusungu zvakaita futi vasikana ava mazuva aya vaakutopinda mukoti nanhasi anga vasataura zvinuvausina kuzvivesa vafunidza kuti vanzi togadzira nyaya yekuti tiriwo vanhu nekutsika vanhu zvakaitwa uyu pamusunwa zvakamboitwa kupi kuita drama rugadzira mundichisa munhu ma ndichiura vanhu ngavatende mhosho dzavo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muri yemutambi wenhabvu aive nemukurumbira Rahman Gumbo, uyo akashaya nemusi wechishanu kuBotswana, yazivisa vatori venhau kuti vanotarisira kuti mutumbi wemufi uchasvika munyika nemusi wechitatu kana kuti musi wechina. Mutauriri wemhuri yavaGumbo vaZebulon Nhlanga vaudza vatori venhau vachiti vachazozivisa zuva rekuchengetwa kwavo. Evans Zininga abata mumwe wapatambi vakaita mukurumbira akatamba nhabvu namazuva aRahman Gumbo, Stanley Chirambadare, kuti tinzwe maonero ake.
Ya iwe ndiye tinoti kana tasvika kubhora ekomplete footballer kubirari player, he was a good player man. Takatamba navo vari kuHighlanders, team yavo yaitwa Mpini Tsau chaizvo. Uyezve ikozvi hazvina apedza, munhu wandaitodhila naye he was a gentleman. Ona you always looked at facts and everything. Anga asingatevedzere zvinosa vanhu vakawanda, you know, aiita zviri correct. Nekuti I am one of those people who is threatened by his boss, you know. I'm also and I think this is also as a football people, we have lost you know, angari exportism representing Zimbabwe in Botswana as a coach. Handiri kunoona share Zimbabwe ranga achisumudzira ari kuBotswana achiita basa ikoko, ende kushaya kwake kunhu zvinhu zvatondirwadza inini kunyanya. Handiti mwaona, because ndo maambasada akakutanisina team kao akaitambira futi. So these are the good people who have been helping you know, football develop wherever they are. Toro vamwe vanotorwadziwa sikuru nekuti siya kavaita.
Ndingatarisewo kuti vechidiki vari kukura vari kusimukira munyaya dzenhabvu idzi mazuva ano, ndezvipi zvamungati vangadzidze kubva pana Rahman Gumbo?
Munoona kana munhu akatamba bhora akasvika kunational team, kana uri mwana ari kukura ndo chinangwa chekutamba bhora, to be amongst the best in the country and represent your country. Andimaona saka komana vari kukura vazi vanofanira kuita ndezvekuti kana vachitamba bhora vachitraina izvezvi, they should work very hard so that they can reach my levels iwayo. And the better still, this day's football has become more of a profession. Akatamba zvakanyanya anogona kuzvira pari kunze kwenyika and make more money. Don't need much motivation, but just looking at the current situation that he is in, that should be enough to motivate him to do better than.
Avo vanga vari umwe wevatambi vakaita mukurumbira akatamba nhabvu mumazuva aRahman Gumbo vaStanley Chirambadare vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutumbi wenhengo yeTCC Bishop Tapfumane Masaya vakapangwa nemusi wemugovera kumabhuku wakawanikwa mumapurazi eActuras. Sangano reZimbabwe Human Rights Forum rinoshora kubvutwa nekupondwa kwevatsigiri vemapato anopikisa. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti Zimbabwe isazvorora dundundu ichiti zvirongwa zvayo zveupfumi zviri kukonzera kudzoka kwezvizvarwa zvayo kumusha. Tashika kumagumo chorongwa chedu chanasi. Ndiri mu Washington DC, ndine Danono Kawande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.